nenhaka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaSamuel Deme nasi vambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekuongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kunyanya. Chirongwa ichi chinonzi Abuse Substances Diagnostics and Management Project, uye chinonzi chichapa vanhu zvikwanisiro kana kuti matest kits ekuona mhando yezvinodhaka zvavanenge vachishandisa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi vafanwa dzoma vanoshanda kubazi rinoona nezvevashandi, uye vataura vakamirira mushandira pamwe wemapazi ehurumende mukuedza kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti Interministerial Task Force on Drug and Substance Abuse, varumbidza zvikuru chirongwa chaparurwa ichi.
Tinozvitenda zvikuru chirongwa chaita nhasi chekuti izvo vanhu vanenge vachikwanisa kuenda kunotestiwa. Chinhu chakanaka vachitestiwa pachena, chinhu chakanaka ichocho kuti munhu anga achiziva kuti zvandiri kuita izvi nekushandisa madrug levhel yake inenge yakamira pake, zvinobatsira kuti anga achikwanisa kuzozvikontrolawo muupenyu hwake. Free testing yakanaka pakuti hapana expense yaunenge uchipinda.
Vadzoma vati ongororo yakaitwa munyika iri kuratidza kuti zvikamo zvinodarika makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvevechidiki chiri kushandisa zvinodhaka.
Information yatina 51.7, tongoti 51% yacho yevaitoti kumayouth ndo vari kushandisa zvinodhaka izvozvo. Saka patakatarisana nemayouth chete kuwaya vaziva reabhavhu 50 vari kushandisa, saka percentage yacho yakatoti kure, idambudziko guru chaiko ririmo muZimbabwe.
Vachange vachitungamirira chirongwa ichi nyanzvi mune zveutano, uye vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira, vati chakanakira chirongwa ichi ndechekuti munhu anozviongorora oga.
Zvakakosha nokuti vamwe havana mari, saka vakatestwa vakazviongorora private. Unenge usiri pakati pavanhu kana kupi, usiri kuclinical kupi, unongozvitesta uriko iwewe wobetsereka neshanduko yeadvocacy yatiri kuita kuti aiwa ndingandirege kuita zvamadrugs, ndizvibetsere upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu necommunity yangu.
VaJacob Shamyarira avo vakamboshandisawo zvinodhaka vakazovamba sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoshandisa zvinodhaka varumbidza chirongwa ichi.
Chirongwa chaparurwa nhasi cheAbused Substances Diagnostics and Management chakanaka kuti chabatsira vanhu vari munharaunda kuti chirwere chekushandisa zvinodhaka ichi chikasike kubatswa chisati chanyanyoomerera, chanyanyoooma kune vanhu. Kazhinji ndichionawo mafambiro andakaita inini dzenguva vana vechidiki ovamwe vanhu vanonetsikana nenyaya dzekudhakwa idzi vanotanga kushandisa zvinodhaka pasati paita vamwe vanenge vakuzviziva. Pazvinozozivikanwa dzenguva zvinokwanisa kunge zvanyanyoipisisa kana kuti munhu asungwa kana kuti munhu arwara kana kuti munhu afa. Saka zvakanaka kuti chirongwa ichi chikwanise kubatsira vanhu mudzimba, muzvikoro, mumabasa kuscreena kana kutesta vanhu kuti vari kushandisa zvinodhaka zvipi vakwanise kuwana rubatsiro zvemusati zvaipisisa.
Muzvare chengeto nyanzeya vanoshanda nekambani yeFirst Step inova kambani ichange ichiwanisa zvekuongororesa zvinodhaka izvi vati vanhu vachazviongorora vachishandisa weti yavo.
Uri kumba unoshandisa urine kana kuti wiwi yako, saka mune mainstructions ukadhipa chinobva chakuudza kuti drug rauri kushandisa nderipi. Ende rinobva ratobuda rakakunyorera kuti positive kana kuti negative.
Pasi pechirongwa ichi pachaitwawo dzidziso yekukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka izvo zvinozokanganisa upenyu hwavo, vamwe vachifa kana kupenga. Masangano akasiyana-siyana abatana muchirongwa ichi anosanganisira hurumende, University of Zimbabwe Health Sciences, Zimbabwe College of Pathology, First Step, pamvuri nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaSamuel Deme nasi vambomira kupa mutongo vavo pachikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reParamende vari nhengo yebato riropikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongi haana kuzivisa kuti achapa mutongo wake riini. Aka ndeke china vaskala vachienda kudare repamusoro reHigh Court kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, uye vaita zvikumbiro gumi nechimwe kudare raMajor Street nerepamusoro asi vachinyimwa mukana uyo. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekusungwa kwenhengo yebato ravo iyo yakazo mushure mekupambwa nekuurayiwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Bato reTripleC riri kushora zvikuru kusungwa nekuramba nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa Vaskala, richiti bato reZANUPF nehurumende vari kupindira mumatongerwo enyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kuti matare akazvimirira oga. Gweta ravaskala Advocate Tavani Mpofu vaudza dare nhasi kuti mukana wekubvisa mari yechibatiso ikodzero iri mubumbiro remitemo sezvo munhu anenge asati abatwa nemhosva. Mukuziya nezvenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yavaskala, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Ya, chokwadi vaita application ye bill and the bill racho raitwa in terms of constitution sezvo tichiziva kuti vaskala vane right yavo in terms of the constitution yekuapply a bill. Saka zvaitwa na judge izvi zvokureseva judgment zvinhu zvagara zvichiita majaji muZimbabwe, but zvinhu zvekuti isusu tinoona sezvo iri bail application kureseva judgment kwadai so kungofanana nekuwedzerana zuva vaskala vari muchizarira.
Saka pane matanho here anogona kutorwa navaskala kana magweta avo kuti nyaya inge ichikasika kufambiswa kumatare?
Kana zvadai so hapana hapo zvavanokwanisa kuita, because izvi zvokureseva judgment zvinhu zviri pamutemo, yatingati iprocedure iri pamutemo, but kureseva kwejudgment kwacho hakufanwi kuzoti judge vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo webill.
tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazo piwa mutongo waasende kwawo. Zvinoreve izvi.
Zvinhu zvino kachamadza because kana iri application yet bill zvofagura zviri pachena kuti vasikala vari kufanirwa kupiwa bill here kana kuti kwete. Because kuenda kwavo vachino apply a bill zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotadza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anodzima change circumstances kana kuti nyaya yavo yekupiwa kwavo bill yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofa kuzoongora izvozvo rubva rapa mutongo. But kurizeva kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati hazvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifa kupiwa bill judge aifanira kungopa mutongo wavo. But now kurizeva kwavaita bill kwachoko zvinhu zvandingati zviri procedural zviri pamutemo. But zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitika.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga rezanupf vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidokwadokwa chekuparadza mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuzanupf nemamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinointefia nekushanda zvakanaka kwematare. Kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajekerero rekudaro jaji anofanira kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo kuti vasikala havana kupiwa bill havana havangambodo tadzi kutaura kuti zanupf kana kuti hurumende iri kuintefia nemaprocesses ehurumende. And kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurizeva bill kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bill nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere ende uyezve hurumende inenge iri kuintefia nemaprocesses iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica najunga kandemiri westudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mhuri zhinji dziri kutarisana nekushayika kwemari yekuti dzikwanise kuendawo kumisha kuti dzinodya nekupemberera nevamwe pazoro rekisimusi iro ririko nemuswe svondo. Vakuchera vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino ari kuita kuti mhuri dziedze kuchengetedza mari dzavainadzo kuitira kuti vakwanise kushandisa kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndingati nini mhuri zhinji mukuona kwatiri kuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo asi mari ndo isiri kukwana. Mitengo hayo yaramba yakatigadzikanei muzvitoro asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana mari yacho yekutenga yakawanda kubudikidzawo nekuti vazhinji vachona vanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwi vanga vachitoo mari yavo ishoma. Saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwe zvinozodiwa gore rinouya vanhu vakawanda vari kuvhesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki. Zvakamira sei zvekufambisa munyika pari zvino?
Data dzezvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo nemichovha kunyanya inoenda kumamisha panguva inei. Ndozvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino dzinongova ne30%, dzinongova ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba vadyiwo mazororo vari kumaguta kwavari vachada kufamba vachaburitsa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta ekufambisa nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaende kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei? Uyezve nyaya yemagetsi tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ndati ndinyaya yemafuta parezvino ichakati nakei, vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi nzvimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti indastri inenge yakavhara, vanhu vachakwanisa kuwana magetsi. Asi nzvimbo yacho yakaderera tichiziva kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastry pachinguva ichi ndokuchaitawo kuti magetsi ainoshandiswa kuindastry anga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu. Asi vimbo iyoyo yakaderera zvikuru. Takatarisa kuti kusvika parezvino vanhu havasi kukwanisa kuwana magetsi nenguva.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kuti vabayiwe nhomba kechipiri kana kechitatu panguva ino yezororo reKisimusi sezvo vanenge vachisangana nevanhu vakawanda vachibva kwakasiyana-siyana. Nemusi wechipiri pakapera musangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mumwedzi uno chete vanhu 12 vainge vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muchauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvakakosha kuti vanhu vatevedzere kurudziro yenyanzvi panyaya yenhomba.
Tezvatakuenda kuzororo ekuti tenge takazorora tinoimba kuti tose tomunhange takavarayirwa kune vamwe vatina kupedzisa kubayiwa zvireva kuti mabvudzi avo. Vanhu tinongovakurudzirawo kuti vaende vanopedzisa vabayiwa mabvudzi avo nenyaya yekuzvidzikiriri nekuzvidzivirira.
Mukuyambira uku vamudziri vazivisawo kuti chirwere checovid-19 hachisati chapera sezviri kufunga vanhu vakawanda.
Nekuti COVID zvirokwazvo haina kupera.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Mashoko ehurumende akanaka pakuti government iri kuti kana tichikundikana ngatikundikane tiri kuside kwecaution, side rakanaka, tisazozvidembe mangwana kuti dei takaita zvakati kuda tingara isina kupinda mutsaona iyi. So tinongodzokorora mashoko iwayo kuti yes, ngatichenjererei nguva yatasvika ino yeKisimusi. Vanhu vari kuuya vakawanda, hama dziri kuuya, zvadzakatakura hatizvizivi, zvimwe zvichativigira mamwe mavariant ecovid atatakanganwa nezvavo. Saka let's be cautious, ngatiite zvese zvokudzivirira zvatagara tichiita.
Panye yekupedzisa kubayiwa nhomba dzose, vamadzorera vanoti kurudziro yehurumende yekuti vanhu vabayiwe nhomba yakanaka uye zvinofanirwa kutevedzerwa.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu ngavabayiwe nhomba. Tinoziva kuti pane mashoko akawanda ari kutenderera pamusoro penhomba, umbovo hunopikisana nehunobvumirana nenhomba. Asi side recaution riri kutorwa nehurumende rekuti ngatibayiwe nhomba, tibayiwe mabooster edu, rakanaka, ngatiite izvozvo. Mwari achitichengetedza panguva ino yeKisimusi negore idzva.
Mumwe asina kupedza kubayiwa majekiseni ose matatu ekudzivirira COVID-19 ndivaMathias Muguti vanoti vakarwariswa nejekiseni rekutanga.
Rege rokutanga rakandirwadza, rakandiafeti saka ndazvakasonzoda vandobaya kutimachekmastrokes kuva mastrokes paroko.
Bazi rezveutano rinokurudzira vose vanenge varwara nenhomba kuti vaende kunozivisa vana chiremba uye semushonga wose vanhu vanogona kutadza kutambira. Nyika dzakaita seAmerica dzinotiwo munhu anokwanisa kubayiwa nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana kuzvidzivirira. Asi kune vamwe vakaita savaAlpha Meda vanoti havana kumbobayiwa zvachose.
Ini saya tahu si disabai COVID. Kuzwa wakanda kaitwa nevanu kutia. Sekarang gofana nak kubai wakanda disabai. Sekarang dengan gofungo jah, yang gua nak disabai ini nana gua it's okay food. Dari net siri meguno bai wakanda disungguri nahu. Atungu itu so atungu itu saka. Sekarang gofungo jah gantang gua bai.
Nyazi zese utano zinoti muna akabayi wano mba ya kuzivira chirwere cha COVID-19 zinoti ereza mkana wake wekufa kana akabatu wane chirwere ichi zichenza niskwa ni muna anenga sina kubayi wano mba Nyazi munya zese utano zinoti vano anosika milioni mwechete wana kuna kufa kuchaina iyo ya nyere nuta mitemo ye kumisa kuparalara kwa chirwere cha COVID-19 Wongororo yakaitwa na Chinese Center for Disease Control Prevention ne hurumende ye Hong Kong iri kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba. Mo America wandu wevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi wati kwirei uye muzinda we White House uri kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe chirwere. Chirwere cha COVID-19 icho chakapinda munyika mugore la 2020 chakabata vanhu vanodarika mazana maviri ezuru uye chakauraya vanhu vanosvika zuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5622. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira America nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. VaZelensky vari kutarisirwawo kutaura pamberi pematare eSenate neHouse of Representatives akabatana. Aka ndike kutanga vaZelensky vachibuda munyika mavo kubva muna kukadzi pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. VaZelensky vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vari munzira kuenda kuWashington DC. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ati vaZelensky vakakokwa navaBiden kuti vaite musangano navo nezvipangamazano zvavo munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye nedare ravo remakurukota. Nemusi wechipiri vasati vasimuka kuuya kuAmerica, vaZelensky vakaenda kuBakhmut uko kunonzi kune kurwisana kunotyisa pakati pemauto avo neRussia. Vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vaBiden vari kutarisirwawo kuzivisa kuti vachapa Ukraine zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga kana kuti Patriot missile batteries. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeCongo vaDenis Sassou Nguesso vanhu vazvakare sachigaro weAfrican Union High Level Committee on Libya vati vakafara zvikuru nemafambiro akaita musangano weUS Africa Leaders Summit muAmerica. Vaudza Voice of America kuti musangano uyu wainge uine zvinangwa zvakajeka pane wekutanga kusanganisira chivimbiso cheAmerica chekuti ichabatsira kuti Africa imiririrwe muUnited Nations Security Council nemunyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G7. America yakativo yakaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion yekusimudzira nyaya dzebudiriro muAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kudzokera kumusha kunopedza zororo rekisimusi negoredzva zviri pamwe chete nehama neshamwari. Zvinoti zviri kusangana nedambudziko rekudhura kwemari dzekubhadhara kumabhazi izvo zvinonzi nevamwe zvave kuvatadzisa kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru.
Hongu ichokwadi mukoma Jonga kuti remuchipatapata munhu wese ari mubishi kuti ange achienda kumusha kana kutumira ingave mari kana chikafu kumusha sekuti yasvika zvenguva iya yezororo nguva yekuti mabizimusi makambani anenge achivhara vanhu vachienda kumazororo naizvozvo ndiyonguva yacho inowanikwa mitengo yekufambisa mitengo yemabhazi ichienda pamusoro zvikurusa kunyanya kubva muSouth Africa uchienda kuZimbabwe igaro ziva kuti nguva inoiyi mitengo yaenda pamusoro semuenzaniso kuenda kuHarare kuri kuita churu nemazana mashanu 1500 rand kana uine mapepa ako kana usina mapepa panozodiwa mazana mairi anoripwa kuSouth Africa side kosti mazana mairi anoripwa kurutivi rweZimbabwe wobva wanyorerwa risiti yako kuti ugone kunge uchipinda mubhazi veimmigration vachionawo kuti waripiswa kuti wanga usina mapepa saka zvona kuti kana usina mapepa zvinenge zvakudhurira churu nemazana mapfumbamwe kuti unge uchienda kuguta rakaita seHarare.
Imiwo sesangano mune mabatsiriro amuri kuitawo here vamwe vari kuronga kuenda kumusha iwava mukufamba kwavo?
Sesangano reInternational Cross Border Traders Association tine nhengo dzedu dziri mumiganhu mizhinji tongoti yese yekupinda muZimbabwe dzinenge dzichibatsira vanhu pachena vanenge vasina ruzivo uye vanenge vachida kubatsirwa kana nekuzadzisa mapepa anoda kuzadziswa uye kutozivisa chaiko vanhu kuti zvii zvinenge zvichidikanwa asati aenda pakaunda asati apedza nguva yake achienda pakaunda kuti ange achibatsirwa. Tine nhengo dzedu dzinenge dziine mareflectors dziri mumiganhu imomomo dzinenge dzichibatsira vanhu dzichivaudza kuti ngavaite so kuitira kuti zviite nyore. Vanhu ngavasiyane nemagumaguma avanosangana navo mumabhodha aya, ngavateedzere zvavanenge vachiudzwa nesangano redu vasati vaenda kune vemutemo kuita kuti vangogara vaita zvinhu zvavacho nenzira yakafanira.
Zvii zvamungakurudzira kuti vana veZimbabwe vaite vari kuda kudzokera kumusha? Nokuti tinoona kuti vamwe ndonguva dzavanozoshandisa nzira dzisiri pamutemo dzekuyambuka Limpopo vachizopedzisira vatorwa nemvura kana kujirwa nemakarwe.
Kurudziro yedu sesangano reInternational Cross Border Traders Association kune avo vari kudzokera kumusha kuZororo ndeyekuti uine mapepa usina mapepa shandisa muganhu. Haisi nyaya huru stereke kuti unge uchishandisa muganhu. Bata mari yako ingaite 400 rands inoita kuti unge uchiripiswa kuti hauna mapepa akakwana wotonge uchiyambuka zviri pamutemo pane kuti unge uchipinda neparutivi rwemuganhu paunosangana nenjodzi dzekuti unokwanisa kutorerwa zvinhu zvawakaseenzera nguva yakareba ungafotonerwa angavari dzingave nhari chaidzo kutorerwa mari uye unokwanisa kutofa ukapinda nenzira idzodzo unokwanisa kubatwa chibharo zvakawanda zvinogona kuitika nenyaya yekusaziya kuti pamuganhu pachona ipapo sandi kuti unoendeswa kutorongo asi kuti unongoripiswa mari wakabata 400 rand yako unoripiswa uchitopfuura uchienda. Uye ngatisiyane nehunhu hwekuti kana tasvika pamabhodha taakusiyana nemakondakta nemadhiraivha atauya nawo kubva tingave kupi kwatiri kubva taakudhonzwa nevanhu vatinosvikira vari pamabhodha vachititi kubatsiri. Vanhu ngavasiyane nehunhu ihwohwo, teererai mitemo yamunoudzwa nevamune muchifamba navo dzingave dzimotokari angave mabhazi pane kuti musikosvika maaku nyengetedzwa maakubatwa kumeso nevanhu vamunowana magumaguma ari pamiganhu.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yemabhazi apo vanhu vakawanda vave kuda kuenda kumusha kuzoro rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala
vanogona kupedza zoro rekisimusi vari mutirongo zvakare mushure meunge dare repamusoro rehigh court rambosendeka kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Hurumende nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chichaona kuongororwa pachena kwezvinodhaka muviri yevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe.
Ummeli weZengeza West edalela ePhalamende oyebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail.
So umthola ukuthi amigimi ebika bona ngephrize yakho okuthi umthola ukuthi ngisesikwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbusisiyaku-$20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngumsomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umeli weZengeza West edalela ePhalamende oyebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali enyathime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba weHigh Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kaMantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa nguMantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Thiriwa Mambo Kangayi utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU-PF bengadala amacala afanayo kavenziwa lutho.
Unkosazana Eleni Shiriedenga isiphatha amandla se-TCCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kusikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungile lokuphiwa ibail. Nxa sikhangela sibone usikhalo sehlele inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye abotshwa labo abayi 14 abanye abenyathini sebaphuma lobabu lo honorable Godfrey Thole la owayebotshele icala elifana losikhala la sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okusikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those members coming from them. They have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accuse ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Kona akusimangalisi thina lokho asebekukhuluma. Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo. Ukugqela ukuxabana kwawo bengehlulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje. Bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokhu abakwenza inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
UMashuli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba we-High Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalimi besigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo okugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga. Unkosikazi Priscilla Sivanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTech eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Sihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona sekuthengweni kwazi ukuzuza imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apatow. basebe kupatala ngokuhle langesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibuleyo kumbe imbuzi ibuleyo, bayikhangela ukuthi le minyaka inzalo okunganani, inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozifananele yamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi, osekudale ukuba babembala ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabiswa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree, lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi. Ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa, umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi nguLovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi. Kuyinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasimanda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda imino yezisu zababomvu ngokuthutha kwimisebenzi kaLavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
I did the system for fill up the dam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also did the lighting system. I installed a matawa light for them in their houses.
Uyise kaLavazi umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yiko kunekusasa elomuntu wonke ongubaba. Yiko efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarikeshini ngale edamu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontadle eMambale. Kuyinto enhle, kujabulise isizwe sakoGululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo umngane kaLavazi uHamilton Dlamini laye ube khona kulo mkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi wenzeni inkomo ziyadipha zidipha every week, and aqala lokhu yabe zidipha mhlawumbe after 3 months and all that, kusimplify life yabantu. Irrigation system, kune vegetable farming, khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ethalele ePhalamende unkosikazi Hlalani Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe. Siyambona kwathi umuzi wakho omuhle, okuyi-inspiration njalo okuyikuguguzela abantu ukubona into enzeka, bazizwa beqhukumezelekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuntu omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine-spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe nguLavazi.
Jahayeli letayimwento yatihanisa kwazo sebazwazi balo tilipapanasi. Isi sebazwazi nokukhuthaza ti kudle bana bose bakuye kwehango ukuthi ababendemeya inonga yaLavazi inomiliza chigaba chabo mwana unoti panani kujona keneli poni akakumbula kuti jona ilesi munzi muzimbabwe abuye otutukiza kikaba chapo
omunye abekona umkhosi esuka kubulawayo ngukhosazana Sophie Maphosa
balensanisa abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengolava sithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha besabalala kuyikhathana singakhanyeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sihlole ukuthi laphala lapha kodwa nxa kukuthi abafowethu labantu abethu khona la abaphetheya bangazala lumkondo okalavas babone lokhu akwenzileyo ukuthi isigaba labo bakophe khona lapha bayenzenze ngaye
abahlali bemambale abakhulumi sebeledolobho ekhaya amanzi logesi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje himele studio 7 ngisemambale emangwe eplonki igama lami ngezwa Jesus Banda.
Kwezevela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu ngulu hambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngoNhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngele Russia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lephalamende ele House of Assembly le Senate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalendawo zithi lingozi eyenzakele izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalitshumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki uhlelo Diaspora Profile sixoxa nomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomotsha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulumsebenzi izakhamizi zakuloo mango labanye abakhonapha eMelika. Asezweni exoxa lo Gainer Gumede Saidi o Studio 7.
Yes, so imlomotsha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014 bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014 yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasevele sizinika umgomo we-5 years of which umgomo wakhona sawuchaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lowo mnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane iyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi kwaba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ijumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngasengicabanga ukuthi enginto engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenza ukuthi abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenza ukuthi abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi i-quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary yes ngoba kwasekudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers abanye bahambe sibili amakhilomitha pho safike ijumi lanhlanu 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathesi isikolo zethu sahle saqalisa sibili saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathesi ngo izikolo zivulwa ekuqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1 sasithethe kuphela o-form 1 sakhe saqalisa sila ku-form 1 abangu-40. Hhayi konke kuhambe kuhle 40 silama-teacher angu-6 konke kuhambe kuhle abantwana bebefunda udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuza izakhamizi ziyathokoza kakhulu abantwana bayafunda ama-teacher awastruki. So isikolo sibile sukume ngodumo sibili olumangalisayo and abantwana bayafunda sibili le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselulusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho. Likuqaliselani khonoko selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, yes, lolu uhlelo lolu uhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye kodwa lokho esikhatshana kulabanye engangenze ngujoyo ukuthi isigaba lokho esesikulu kulabanye abaningi sebethole ukuthi babe seduze but lokho bekhona abanye ba esigabeni kunapha esemzingwane abahamba imango emide so ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonzi sase sinanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakemeyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngoZibandlela ka 23. Fizike zakhona pho zihamba njani? Bayenelisa yini abazali ukubhadala njalo o-teacher lina libaholisa ngemali evela ngapi njengoba kungela hulumende phakathi lapho?
Yes, yes. If fees yethu isayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho komile indawo eziningi umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane but noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka kube kulokho kubanzimela abanye khonapho esigabeni kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lawa umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumede Saidi o Studio 7. Akuvizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 a.m. kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu beqhelisile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Imukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga ebusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifunde ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esiqhaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siqhuquzele ngisho lasemabhoda ebhoda lani seplumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siqhuquzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyinto kodwa ke lokho yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulili noma basemangwe noma ngisho labanye abaseBotswana ngisho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshwela kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela
kodwa selochabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani
ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla
abamenyiweyo kuza kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokela umcimbi lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi
Loke ngumnumzana Tifa Dube omunye wabaqoqa umcimbi webukhalanga roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakobulawayo endaweni ezigoqela uward 1 loward 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukana ezilandelayo okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elos Nyoni isiphathamandla omela ibulawayo isti edale lePhalamende
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo la kumawadi lami konapha ngekhaya kulodubo olufanayo i-challenge ka ward 3 kusukela ngolesine bengela magesi lakhathesi lokho bengela magesi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1 izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubabujaji onguye u regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona uduo adibithi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park so lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo
baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi
siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni kulodubo olukhulu emafrijini nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss kubusiness anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu so industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi
njengamalunga edale lePhalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla
sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine uminister wamagetsi uJemsota wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leCaribe ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulokuthi kube yizero
Long mnumzana Elos Nyoni omela ibulawayo East etale le parlamente. Likhumbuleke kuhlelo lwe live talk lamhlanje olwe diaspora forum sikhangela ubunzima obubhekane labe Zimbabwe abase South Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale le parlamente umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ipayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.